chokutanga regedzai ndimbokupai ruzivo rune background. Muna 1993 ndakakwereta mari kubhengi ndikatenga purazi kumvurwi rinonzi Mabu Estate. Mapepa acho aripo ose mataito nezvose zvepamutemo.
Kuona vashumba, chii chakaitika kuti muzoenda kukwekwe kune purazi ramuri kuti iye zvino mabvutirwa nevanhu vari kutumwa nevezvematongerwo enyika?
Ndakazodzingwa nezanu PF kumvurwi ndichienda kukwekwe kwandakazoita rokupiwa ini ndine randaa ndakatenga. Randaa ndatorerwa rikapiwa ma-A1 farmer. Ndiri murimi wechitema. Randakapiwa iri ndeve kuchengetera mhuka chete, saka ndichichengeta ng'ombe ipapo dzaidarika idzo kuma 840. Chokutanga pakatanga kungopinda vanhu vaiba ng'ombe vakawanda wanda. Asi pandakapinda muopposition politics, ZANU PF yakapinza masoja kuti vatore nzvimbo mukati mepurazi mangu. Vakapinza mawo veterans, iko zvino vhiki yapera vakapinza mapurisa, umwe wacho ari mukuru officer in charge woku Redcliffe kukwekwe, akatoita take over main house yapapurazi pangu.
Vashumba, muri kureva here kuti mupurisa uyu akatotora imba yenyu yekukwekwe iyi?
Vakatokwachura madoo ameno kwavaenda nawo namazenge namaspares neengine. Ndinotova neengine yekupamba mvura neengine yemagetsi dzakatobiwa ipapo.
Vari kupa here chikonzero chekuti sei vari ipapurazi penyu?
Vari kuti vakanzi vapindemo naminister weresident minister anonzi Larry Mavima kuitira kuti nzvimbo iyoyo nokuti iri padhuze, it's about 38k kupurazi rapuresident vamunangagwa. Saka vadi munhu weopposition munharaunda yakadero, savari kuda kundiharasa kusvika ndatiza papurazi.
Kutaura kwamuri kuita kudai muchiri kugara here papurazi iri?
Aiwa, handisi kutogarapo. Navasevenzi vakatiza vachisvika kurohwa nekuurayiwa. Ng'ombe dzakangogara mupurazi imomo. Tiri kuda kuti tione zvatingaita mapurisa, nokuti umwe mukuru wavo aripo hapana zvazviri kuitika. Saka takaisa report kuministry. Ndiri kugadzira mapepa izvozvi kuti ndiende kucourt, kuhigh court.
Zvokuitika izvi munoti zviri kukonzerwa nei?
Zviri kukonzerwa nokuti ihurumende yava Munangagwa ihurumende isiri pachokwadi chekuti nyika inake. Ndeve kuda kubvuta ufumi wavamwe vanhu, kupamba pfuma dzavamwe vanhu. Ndo zvavari kuita, kutokuita kuti verudzi rwavo. Inini ndinobvawo kumasvingo vanobva mediza, ndiri mukaranga. Ivo kana hurumende matongerwo ayo yakungoiswa vanhu vechikaranga vega vega vachiti chinhu chedu.
Vanhu vamuri kutaura vashumba vapinda papurazi penyu apa, vane magwaro here avakakuratidzai kuti izvo vane mvumo yekuti vachinge vachigara papurazi ipapo?
Havana magwaro, vanongotumwa nezanu PF kuti pindai.